manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo mbudzi 15 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weHarare vaJacob Mafume hwotaura nezvedambudziko remvura muguta. Masangano evarairidzi oshora gurukota rezvevashandi vaPaul Mavima nekuda kunyima vamwe vavo mari dzemabonus. Blessing Chitapa akaberekerwa muZimbabwe osimudza mukombe wemakwikwi ekuimba kuBritain kana kuti The Voice UK. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika uhwo hwainge hwamboderera kusvika pazana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 164 musi wa12 Gumiguru hwatanga kukwirazve zvakanyanya. Nemusi wemugovera bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zviri kureva kuti vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 433. Mubulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino vanosvika zana negumi nevatanhatu. Harare iine makumi manomwe nemumwe. Matabeleland South iine makumi matanhatu nemumwe. Matabeleland North iine makumi mashanu nevatanhatu. Uye Dunhu rine vanhu vashoma shoma vari kurwara. IMashonaland West ine vanhu vasere. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi masere nematanhatu kana kuti 8786. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8096 mushure mekupora kwevanhu vasere nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 257. Izvi zviri kuuyawo apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Britain, France neAmerica dziri kutiwo uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanyisa. Mukuzeya nyaya yekukwira kwehuwandu hwevanhu vobatwa zvakare nechirwere cheCOVID-19 ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Dambudziko ringangoitika pane ramangwana nenyaya iyoyo yekusapfeka mamask nderekuti tichaona sezvatakutoona kuti pambenge pakuratidza kuti kutachiona kana kubatwa kwevanhu utachiona weCOVID-19 kwava kudzikira. Taakuona manambazi aya kana uwandu hwacho hwakutanga kukwira zvakare. Saka sezvatinongoona kune dzimwe nyika kunana Europe, kunana America, kunana Asia kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona weCOVID-19 huri kutowedzera pamwe kutodarika kutanga kwahwakaita pamwedzi yekutanga yegore.
Semaoni renyu Dr. Maida, chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Vanhu vanoita sevanovarairwa kufunga kuti zveutachiona weCOVID-19 kana kubata kwahwanga huchiita vanhu hakusisina ndizvo zvichaita kuti utachiona ihwohwo huye huite chiverevere huchipinda hwotangazve.
Kurudziro yamungapa senyanzvi munyaya dzezveutano ndeyekuti kudii?
Kurudziro inongovapo ndeyekuti nyaya yekupfekwa kwemamaski achipfekwa zvakanaka sezvinotarisirwa kana kuti sezvingakurudzirwa. Nyaya iyo yekusanitaiza maoko, kutorwa matemperature zvikuru, kugeza maoko nesipo pagungano kana kuti patingati papublic. Ndozvinhu zvatokurudzira zvikuru kuti ngazvirambe zvichienderera mberi. Vanhu ngavasavarairwa, vanhu ngavasarelax.
Ko iyo nyaya kuti vanhu vambo kwanisa kufamba famba mushure mekumbonzi vagare muzimba kana kuti lockdown iya kuri kukonzerawo matambudziko akaita sei?
Kungosangana kuri kuita vanhu vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachibva kunyika dzakasiyana siyana mukufambidzana imomo vanosangana kana madhorobheni pamisika mumigwagwa imomo pane dambudziko rinokwanisa kuwanikwa pakutatapurirana nechirwere kana nautachiona hweCOVID-19 saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti vanhu vasava nekuvarairwa pamusoro pechirwere cheCOVID-19 sezviri kungoonekwa kune dzimwe nyika kuti chatodzoka zvine simba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uyo vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemanomwe ane zana nevana kana kuti 40,104. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. South Africa iyo ine vanhu vave kuda kusvika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vabatwa nechirwere ichi ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete kusvika pari zvino vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu kana kuti 245,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kuda kusvika mamiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kana kuti 35 million. Weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuru yavo ine chido chekugadzirisa dambudziko remvura asi mari yacho ndiyo iri kuita shoma. Masangano akawanda evagari anosanganisira Recombined Harare Residents Association neHarare Residents Trust ari kuchema-chema kuti zvirwere zvinogona kutanga kupararira muguta zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwemvura. Mukuzeya nezvedambudziko iri Tabata vaMafume.
Idambudziko raramba ratinamira asi tiri kugadzira dambudziko remvura yekuviri. Takataura nehurumende kuti tigadzire budget redu tikwanise kuchaja atinotiwo macost recovery charges. Atokwanisa kuti tiwane mari yatiri kushandisa kumachemicals tichiibhadhara, tokwanisa kuibhadhara. Takatarisawo kuti tione kuti mvura iri kurasika papi. Pane mapampu atichagadzirisa Warren Hills Control.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Tikagadzirisa mapampu iwawo tinokwanisa kupusha mvura kunzvimbo dzakawanda. Tichatarisawo nyaya yekuti vanhu vobhadhara sei mabills avo nokuti inongori 25% iri kubhadhara mabills. Saka tichange tichiisa masmart meters anenge ari iwo prepaid kuitira kuti munhu nemunhu abhadhare mvura yaari kuda kushandisa isina kuwanda achiziva kuti akashandisa yakawandisa zvisina maturo ichapera.
Asi vamwe kavanoti kupedza dambudziko iri kungochera madhamu manyowa nekuti relegichivero iri rinenge rakasviba zvakanyanyisa zvekuti kuchenesa mvura yacho kwakutodhura.
Ai madhamu ndoo nyaya yandiri kungoimba zuva nezuva. Tavasure nekuvaka kunzi dhamu, tavasure nekuvaka musami dhamu, tavasure nekuvaka muda dhamu. Zvese zvatiri kuita iko zvino kungotenga nguva kwechinguva chidikidiki. Ndakumbira ofisi yava July Moyo, ndakumbira maofisi emavice president, ndakumbira naiyo ofisi ya president nenyika rese tekeshe kuti aiwa ngativakai madhemu pachine nguva, ngativakei madhemu.
Iro guta renyu rakapedzisira kuvaka dhamu rini?
Munoziva demu rakava kwa Harare rakapedzisirwa kuvakwa 1976 zvokwadi kubva 1976 40 years tazvisunungura tiri kutadza kuvaka madhamu ngatirongekei ngativakei madhamu kuitira kuti tiwane mvura yekumwa sevagari vemuguta reHarare.
Muri kukwanisa kuwana here mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura kubva kuRBZ?
Mari yekutengesa mishonga yekuchenesa mvura iri kunetsa nekuti hatiwani isusu foreign currency nekuti tinonzi tinotenga kuCamplex. Uyezve mari yatinogadzira ichiri kubhajeti ye 1:1 haisi kukwana. Saka mari yekutenga machemicals imari iri kunetsa. Tinofanirwa kukwidza macharges kuti tinge tichiita yatinoti cost recovery. Taita iyoyo tokwanisa kutenga machemicals nokuti hatikwanisi enda tingakwanisi kurarama nekukwerekwereta kana kupuwa mari ne central government panyaya yemvura.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Masangano anomirira varairidzi anoti PTUZ nere Atuz ari kushora zvikuru gurukota rezvevashandi vapowo mavhima nemashoko avo ekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mari yavanotambiriswa pamwedzi uye mabonus. Vamavhima vaudza bepanhau reSunday News kuti vePublic Service Commission vanga vachinyora mazita evarairidzi vasiri kuenda kumabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamavhima mbune sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Asi Zimbabwe iri pakati pekuongororwa neAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi zvichapa kuti ikabatwa nemhosva ibviswe panyika dzinokwanisa kutengesera zvimwe zvinhu kuAmerica pasina muripo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takamafira Joe.
Zvinotaurwa navamavhima kuti varairidzi vanenge vasingazopiwi mari dzavo dzapamwedzi pamwe chete nebhonasi kana vakatadza kudzokera kubasa hazviendirani nemutemo weLabor Act neConstitution yedu yemuZimbabwe uyezve nemutemo unoenderana nevashandi pasi rese kana kuti watinoti ILO conventions.
Asika vamavhima vari kuti varairidzi vari kuramba kuenda kumabasa.
Vamavhima vanofanira kuziva kuti hakuzi kuda kwavarairidzi kuti vasaenda kubasa. Asi varairidzi vakato incapacitate kana kushaiswa simba rokuti vaende kuzvikoro na employer kana government wakarejista mari dzavo idzo dzaiva 550 US kusvika pa 40 US.
Zvino poitwa sei kana hurumende ichiti ngaivhiwe varairidzi vachiti ngaisavhiwe?
Zviri kuhurumende kuti ikapasitete varairidzi vakwanise kuti vaende kubasa. Saka zvokuda kunyima varairidzi mari dzavo dzepamwedzi uyezve nebonus hazviindirani nemaringe ekubata vashandi zvakanaka. Vamavhima vanofanira kuti vazive kuti 40 years after independence hati expect kuti vadzokere kunana master in 78 idzo dzaiti employer unongoita zvaanoda nevashandi.
Ko chii chinozoitika kana mukaita nhaurirano asi poita mangange seatiri kuona?
Kana tichiita nhaurirano tikatadza kuwirirana tinoita inonzi deadlock. Taita kuna deadlock uku tinoindisa nyaya kuarbitration. Arbitrator oarbitrator zvaanenge ataura ndo zvinozotisunga isu tiri vaviri.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo. Mashoko avaJoe atsinirwawo nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatitambiri mashoko aya asi tinoda kutoti tiudze hurumende kuti inge ichikoshesa nyaya dzenhaurirano. So ndotinoda tiri kupinda tiri kusangana nenhengo dzeofisi yekwapurezidendi mutungamiri wenyika yavamudangagwa tichange tichitaura nawo. Nyaya yemuhoro inyaya yakakosha. Varairidzi vedu varifanira kuwedzerwa muhoro tisvika pa$520 yatakawirirana iripo yatakanyorerana pasi. Uye kana tichita nhaurirano dzinofanira kunge dziri nhaurirano dzine kunzwisana mukati.
Saka munenge muchida kuti zvifambe
kushandiswe sei chaizvo
adze masalari inyaya dzine taurirana mukati tichitarisa mairinge nebumbiro redu kuti vanomirira vanonosangana pamwe chete nemaemployer edu wanga vachitaurirana kwete kuti rimwe divi ndo rinoya richingotaura kuti zvakati rimwe divi risina kunge richitaura
saka muchaita sei vakaramba vakatsika madziro
kana vakaramba vakaoma musoro isu takatomirira uye tiri ready kuti tinge tichienda tichitora nyaya ichiisa kumatare edzimhosva asi tiri kusangana navo svondo rinori tichizwa kuti ivo mafungiro avo uye tichivaudzawo patimire kunyange zvikanga vadzo ndipati zvino vashandi havasi kukwanisa kupiwa mari nekuti havasi kuenda kumabasa vashandi mari yavari kuwana haisi kukwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti idoko hasi kuzoita kuti vavhundutsire vanhu hasi kuzovhundutsira vanhu kuti vadzokere muzvikoro asi kuti nyaya yekugadzisa nyaya yemuhoro yavo ndoichaita kuti vanhu vaende muzvikoro
munyori mukuru weantuzi varobson chere vari parunare muharare Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain Blessing Chitapa ane makore gumi nemasere ekuberekwa nezuro akawina makwikwi ekuimba The Voice UK. Chitapa uyo anogara kuDudley kuWest Midlands akaimba nziyo dzinosanganisira kaRobbie Williams kanonzi Angels neka James Bay kanonzi Hold Back the River makundano ekupedzisira muimbi uyu akatotsigisa kambo kanonzi Angels aka uye vanhu vanokwanisa kukanzwa nekukatenga makwikwi aya akambomiswa kwemwedzi minomwe nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vanhu ndivo vanovhota pamakwikwi aya kusarudza anenge akunda kudarika vamwe vose Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuCameroon nezuro vakacherechedza zuva revanorwara nechirwere cheshuga kana kuti World Diabetes Day paine kurudziro kubva kunyanzvi munyadzi zveutano kuti vari kurwara nechirwere ichi vadzokere kuzvipatara. Vanhu vazhinji vari kutya kuenda kuzvipatara nekutya kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Zuva rechirwere cheshuga rinocherechedzwa musi wa14 mbudzi wega wega uye nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti vanhu zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeCameroon havatozive kuti vari kurwara nechirwere ichi nenyaya yekusanovhenekwa. Mutungamiri wedunhu reTigray muEthiopia vaDebretsion Gabriel Michael vanoti mauto avo nezuro akakanda zvombo muguta guru reEritrea Asmara apo dunhu iri rave nekusagadzikana nekuda kwekurwisana. Dunhu reTigray iro rinoti riri kuda kuzvimiririra riri kurwisana zvakare nehurumende yemuEthiopia. Dunhu reTigray riri kupomera Eritrea mhosva yekutumira mauto muEthiopia kuzobatsira hurumende asi Eritrea iri kuramba mashoko aya. Zvuru nezvuru zvevatsigiri vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvakafora muguta guru renyika iyi reWashington DC nezuro zvichiratidzira kusafara nekwazvinoti kubirirwa kwesarudzo dzakaitwa musi wa3 mbudzi kunyange hazvo pasina humbowo hwakati tsvikiti hwekuti sarudzo idzi dzakabirirwa. VaTrump vebato remaRepublicans vari kuramba kutambira kuti vakakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. VaTrump vakadarika kaviri nepairatidzira vanhu ava asi vamwe vanopikisa vakaratidzirawo zvakapa kuti paite mhirizhonga pazvikwata zviviri izvi. Munhu mumwe chete anonzi akabayiwa nechombo chisina kutaurwa uye vamwe vanhu makumi maviri vakasungwa mapurisa maviri akakuvara. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Ruzivo, mukuru wesangano reKukaya Foundation Youth Development Initiative. Tiri kuzeya nyaya yezvechirongwa chavari kupakurira vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzemuSouthern Africa. Rezivo ndino mukamuchira muchirongwa.
Chiudzei zvizere pamusoro pezvesangano renyuri.
Waitabasa Mike. Kukukaya Foundation tine rimbo yekuti vana vakabatsirwa kuziva kwavari kuenda kubva vachiri kuchikoro vanokwanisa kuzo vane budiriro yakanaka. Saka tikutarisa vana vane makore 18 kusvika pa18 kuti tikwanise kuvabatsira nekuvaratidza kwavangade kuenda kuti angave mabasa aka avaruda kuzoita zvingava zvipi. Saka zvinhu zvakadaro ndozvatiri kuedza kufamba nazvo pakukaya Foundation Youth Development Initiative.
Tinoona zvirongwa zvizhinji kazhinji vanotsvaga vanhu vakati kurei. Zvii zvakaita kuti musarudze kuda kubatsira vechidiki ava ne makore 13 kusvika pa18?
Zvizhinji zvinoitika zvinoitwa nevana vati kurei, asi kazera iri pfungwa ndopadzinenge dziri pekuti munhu ari kuda kutonzwisisawo kuti ari kuenda kupi uye achaita nezvei. Isusu takaona kuti zvakakosha kuti vana ava kuti hunge achada kuita makanika, hunge achadaita mukuru wenyika kana chii chaari kushuwira, tigare pazera iri takwanisa kufambira ana akwanisawo kugara aziva kutaudzirana nevanhu venyika dzakasiyana siyana.
Ndakaverenga padandemutande kuti chirongwa ichi chitange chichibatsira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muSouthern Africa. Chiudzeiwo zvizere.
Chokwadi neAngola, Botswana, Comoros, DRC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Zambia neZimbabwe. Asi sekuziva kuti chirongwa chedu chiri mugore rekutanga zvinogona kuwanika kuti nyika dzese zvatiri kutarisira kuti dzinge tine vana varimo dzinogona kutadza kuve dzine vana vacho vachikwanisa kutibata pagore rinori rekutanga. Asi wese anenge auya padandemutande achiti ndichange ndichida kunge ndiripo achapuhwa mukana wenyika idzodzo wokutozogara pasi toona zvavanenge vanyora vachiti ndinodzani, ndinobvepi, ndinoita nezvakati. Vanenge vakwanisa kupinda pane nyika dzese idzodzi tichange tichifambidzana navo tichivabatsira tichivakurudzira kuti vasvike pavari pano kunge vachisvika.
Kumuro kumubva maendera mberi muchitsanangurirawo zvizere pamusoro pezvirongwa zvichavabatsira.
Chekutangisa ndechekuti kwemavhiki masere tinenge tichivapa dzidziso. Dzidziso iyi tichange tichiita ipo padandemutande tichange tichionana navo, asi kuti pamavhiki iwawo masere tiri kuona ne vana vacho kwavari nekwavari kutibata vari kuti tinogona futi kuita mukana wekuti tinogona kutenge tiripo panzvimbo kana imwe nzvimbo ikaita vana vakati o vekuti tinogona kubatanidza zvese zvepadandemutande nezvekunge tiripo panzvimbo. Tapedza kuvapa dzidziso iyoyo inovabvunza kuti ndivo vanaani vari kuenda kupi, tichange tichizoona kuti mumwe nemumwe rwendo rwake rwakananga kupi toedza kuvabatsira nerwendo rwavo. Tichaita vamwe vanhu vechikuru vabudirira mumabhizinisi nevanenge vabudirira kana mune zvekuimba nevanenge vabudirira kana mune zvematongerwo enyika, zvichienderana nekuti mwana ari kuda kuenda kupi vanozokwanisawo kufamba navo vachivaratidza kuti zvinofamba zvakadai.
Zvipete edu hurukuru edu ndanchikumbira kuti udze vateereri zvichange zvichidikana kuitira kuti munhu ave nhengo yechirongwa ichi gore rinouya, uyezve kana vachida kuwanawo ruzivo ruzhinji
zvinongodikana ndezvokuti unge uve makore 18 to 18 wobva munyika dziri muno muSouthern Africa uchikwanisa kunzwawo chirungu, uchikwanisa kutaura, and then panozodawo futi kuti unge uchizikamawo kuti munharaunda uri kuitawo zvinhu zvakanaka here zvakaita sei, kana kuti kuchikoro wakasarudzwawo here kuti uite anotungamirira vamwe pachikoro. Chikuru chinenge chichidiwa ndechemunhu ari kuda, ane shungu, ari kuda kuva achidza zvinhu zvakanaka pamberi apo. Musi wa21 mwedzi uno wanovhemba ndipo pachazovhara maapplication. Tozokwanisa kuvazivisa kuti vapinda mukukaya Foundation Youth Development Initiative ya2021 ndivanani.
Aiwa muri Zimbabwe ndoda kutora mukana uno kutenda ruzivo nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panefenyuro yeStudio 7 vhiki rinouya nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manero akanaka vatereri, ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Nhasi izuva renyu rekutipa pfungwa dzenyu munyaya dzezvechitendero.
Chirongwa chenyu ndakanyatsochinzwisisa pamusoro pokutenda, pamusoro pebelief yatinayo. Ini chandanyanyofarira munhu wamwari ndechekuti maiatsonditsanangurira pandaive ndine maquestion mark ndisati ndanyatsoziva. Mataura mukati chinonzi kuguma kwenyika kunogona kuri kuguma kwekuti inyama chete yaparara asi mweya wako uripo, saka tingati kuguma asi nhaveti basa rako kana waita basa rakanaka nekumusoro kudenga tingane pamweya wako basa rinoramba rakangonaka, mabasa ako andamba angori newe. Kana waitawo zvakaipa chero nyama ikaparara mweya unenge ungoriwo nemweya yetsvina yako iyoyo. Tanzwisisa chaizvo zvekuti matora mukati hapana chisingagumi. Ichoyo chiri chokwadi zvakare, nekuti mukatarisakuti vamwe vanhu vanga vari maheteni vachikura asi unozoona vanhu vachembera vaakuchitanga kutendeuka. Inhau yekuti hapana isingagumi zvechokwadi, mweya wamwari unogara uchingotendera muvanhu asi isu vanhu tisi tinoignora.
Zvechitendero apo taumboziva kuti apa pakati penhau yekunamata iyi munhu paanofa pane chinoratidza here pakufa kwemunhu kana kuti pakuvigwa kwemunhu kuti auyu munhu sezvo anga ari mutende asi kudenga ukasvika kana kutandisvika kana kuti uyu hazvinenge zvakona. Zviripei zvinoratidza pakuiga munhu zvekuti unobva munhu wese nemasenyama anobva angotoona kuti mana maitatira munhu mune matsari kuita kazi chinodiwaka chinoita kuti munhu aende kudenga chinonyatsokudiwa chaichai chinonzi chi akagona ichocho choita kuti unge kudenga chii.
Makadini makadini pano pachitendero, ini ndinofara zvikuru nekudzidzidzisa kwamunoita pabhaibheri. Ndinofara zvikuru tinoitwa Costa Ephraim Rugadza paPretoria apo paJubiki.
Vahwande, tinotenda nechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndinobvumirana nawo mufundisi wataura wachiti nyika ichaguma kuguma kwenyika ichaguma zvekutoparadzwa. Nazvino ndizvo zvakanyorwa mumagwaro eBhaibheri kuti nyika ichaparadzwa nevakaipa vayo, and then vatsvene vachazotorwa vakaenda kunogara naMwari, asi vakaipa vachapfuura nazvo vachaparadzwa kamwe chete nazvo. Ndinotenderana nawo mufundisi wabva kutaura zvekuti kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika. Mumagwaro hatina patakazviona zvakanyorwa.
Ini ndiitwa Tichaona Muchini Bamba, North West South Africa. Baba vataura zvakakuru achaita, vataura chokwadi pamusoro penyaya yeend time yekuguma kwenyika. But pane panisinaona zvakagutsikana apa, kushaika kwemunhu handi kuguma kwenyika. Ipapo ndiropikisana napo, kana munhu atoshaya ashaika uyayo neparuva pacho totonyora kuti rest in peace, kutaridza kuti mweya wakwe une paunonga wakazorora kwatinofungidzira kuti ndokwaanonga uriko achirarama. So nyika yako inenge isati yaguma. Kana vanoita zvechivanhu chaizvo vanotondosvika papa kuti chamudzora kumusha, uchwa zvinoitwa ipapo kuri kudzora mweya uya futi wavanotaridza kuti unorarama. So kufa kwemunhu hakusi kuguma.
Ini ndinoitwa Madzibaba Deko nechiasi. Nhau yangu yanga iri yekuti panyaya dzechitendero panoda kuti zvikuru sei vanhu vatendi tigone kunzwisisa chinonzi Bhaibheri, tigone kuteerera Bhaibheri nemazvo. Ndaa mazuva anaya vadudziri vemabhaibheri vamwe vanogona kududzira Bhaibheri vachishandisa zvikuru sei nyama dzedu, zvakadai ngekuti kune zvimwe zvinoichidi kududzirwa zviri zvemweya zvozonge zvoududzirwa tichikoshesa kuri kunyama. Asi ndinoti inini kune vese vakateerera, umwe naumwe ngatigutsikane ngeupenyu hwatinahwo, iwo mweya watinofema chinhu chinotokosha patiri. Anotenda anofanirwa kugutsikana neupenyu mweya waanofema unokosha. Ndatenda hangu.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine zvamungada kutaura, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba idzi ndezvezvechitendero badzi. Ini ndini wenyu Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana chekuita kunze kwekuwedzera mari dzemitero kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yakakwana muguta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphela okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi kaTungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okunabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane leCOVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala beleCOVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54 million asebahlolwa batholakala beleCOVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxele usicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawayo umkhuhlane lo subhahile kakhulu baba okumangalisayo, sibili suhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukwenza ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Kabalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivirus, njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane ukulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengazi bahlangana eduze duze bephefumulelana. Lehamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Xa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphose lokugcina sifica mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Xa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.
Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America.
Ulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambiwa ngaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lamaDemocrats. Okwamanje uBiden ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu i-290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa i-270. Inkosikazi Sikhuleki Lemoyo, ukhansila wakoBulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump ngoba kuyatshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama ngihaleliswa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Nkangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela i-democracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani. Izinto azenzayo i-behavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Ngiwe fair, ngoba lolu khetho ukhanya azani belukhululeke kakhulu. Njalo Joe Biden simtshayela ihlombe. Aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokhu okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika. Layo ibe lukhetho olubalulekile. Kangela kathesi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimele emakhoti layo. Esiya amakhoti eMelika kafana namakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la. Ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokhu.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election ingazange dispute ka-Obama. But mananzela ngani bele sympathize kuba ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela alivotele bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free, izindlu zizoba ne-free. Umugabe mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi sizoba nezinto abantu bamnyama sizothola amapulazi sithole izindlu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay kuba kuvotela uBiden. I-America izotshintsha. Akunanto etshintsha these people ama-Americans ipolicy yabo isakhulu ama-democrats. I-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Kuthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
It's surprising labantu bamnyama manje basekhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Afrika mazifika e-United Nations. Abayasukuma belunga ngithiye ngikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela bona ngeke basivikele bazosibulala ke. So mina ngithi Trump wenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi sime zona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivotele ikhehla. Ilikhetha zotapta tuyeza ilihamba nge ulikhetha. Isiyezi mistake ngokuvotela abantu wasibe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje kuqala lapho eMelika ukuthi uvotele amakhetha. I-Afrika sizokhuluma sithini thina.
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha bechabi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bakhuluma abantu ngomuyi uGenius Jinimbi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inoto emphakathini egoqela indlu enkulu womagama eyayakha eDombosaba njalo lezimota ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Akesizwe unkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zezane kade zibhodabhoda ku-social media la. Sengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntwana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye angase wayi-interviewa mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze from a humble beginning. Lapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina ngisayathenga igasi liyana ngale ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona izo. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapathini, ngiyathanda ukusihambela kuma-nightclub, kasihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha izolo bengikhangeleke la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka isitrakcha sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona kukhona okunuka santungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khonapha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabange ukuthi umuntu lo muthi nxa esezinotheleje?
Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha ngisho ukuthi ukuba yi-denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyanabanga. Ngakho-ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana si-stuck kuwona lanama-trenches okuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngingabona into ehluphayo.
Kodwa-ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazwisisa ukuthi njwana-ke setshonile kunje bekumele-ke sibone njwana yade umnikazi wamakhampani sesibone izisebenzi zakhe zikhala kuBotswana zinika ama-statement ukuthi sitshonelwe ngubaba maybe u-market manager maybe u-CEO weBotswana amakhampani lawuthiwa agcwele eBotswana kagcwele e-South Africa bekhulume bekhala lapha kwabe lesisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo ngaphandle kwalo sisade sithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala njenje lo yedwa lingamthumele eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Ngesizwe-ke usokhela masane Mike Ganga wena uthini ngoGinimbi ngeke ngawubona uthi ngisithi into lezazisebenzi lezi utsotsi lo ukusitshona ngekeabaumaikhasi lakho lokuzilibazokhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoGinimbi umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona ethethethela ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esithengisa futhi bengumuntu obengasithengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties, Australia, America, Canada, and I'm sure that the UK, angazi okwayenza the UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website yekhampani yakhe, because ngale mali engangalyana ngeke ufunge ukuthi uwona ikhampani singena-website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hayi ube namakhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangani.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukazi le VOA Ndebele. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo sipuma ngapha eVoice of America eWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intatheli izindaba yomsakazi weRadio Liberty esakaza kwale Afghanistan, uElias Daye ubulewe yibhomba esabelweni seHelmand kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo leyinye intatheli izindaba akade besemoteni yakhe balimele. Umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,903,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani leli sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Koka lwenduna kaZulu uhlahlama ngwendiweni ngobukhosi besizwe sikaMthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu 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 kazi.
Pho-ke kwini okwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sivile, siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni, ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke econoc section yokuthi kumele kube lenkosi?
Hayi, lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene, ukhuluma yize yeze. Akudingisisi khonokho, akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni, ingavalwanga umthetho, isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana, uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa, sokungumthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga ku-constitution, yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi, then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni, laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. Sokungenela emthethweni. Kodwa khathesi kusemini jikelele.
Mdladla, indaba umoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni. Sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bayamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu, lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhuyani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni, yikho-ke akumelanga kube lenkosi. Hhayi siyabona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hhayi siyavuma umambo, kodwa ngapha sithi hhayi umzilikazi hhayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yinsolo nje kuphela.
Besaba
thina Dube
yakwazi thina ukuthi alibesabi yabesishona kolapho.
Yeah.
Ukuthi liyakhuluma lithi asibe sabi siyabafuna. Kangezo sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi anesabi lutho. Kunjalo.
Lapho baba thina into esiyikhangelayo yile. Sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Ndlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni, asenze lokhu, asenze lokhu, asenze lokhu, asenze lokhu. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu ukhanya anafuna ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Xa sesikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi kathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobani ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyi. Nxa behlabela ingoma leyi bayikhombela khonale esigodlwani yalala ukuthi a-a hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge induna kaZulu uNhlanhla Yamango endiweni. Asihlanganeni nise ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlabe loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khonaphana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku-38 sisiya ku-39. Lapha okulamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako okuzayo zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukaniselo nothando lukankulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungathi uyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga ekho uthi ukufa thina kasikafi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima ukuthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi uthi nakuphila. Lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa-ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani, abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu. Laba abaphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbe uzobebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma dathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke basehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani, bomama lani zindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphele njani, labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho kukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizawuthiwa kuyakwenzakala lokhu nalokhu kungakafiki lamandla akhulunywa lawo afiswa ngabaningi ngakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanisele uNkulunkulu ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni uNkulunkulu sicela amandla okubala sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu amen. Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo. Soke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Msizi K umculi wakoBulawayo. Umsizi K ngomunye oncintisa kuhlelo lwalonyaka lweRoyal Bulawayo Arts Awards. Asizweni ingoma eka Msizi K uthi iCherry yam ayifani neCherry yakho owami muhle. Msizi K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumunye oncintisa kuhlelo lweRoyal Bulawayo Arts Awards kulunyaka. Awusitshele okunene.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kuma Royal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye Song of the Year. Awusitshele okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami.
Ingoma leyi ngikhiphe isingle ngo May lonyaka ka 2020 njalo ngokubona kwami yiyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka. Kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi. Kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo.
Singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma ka Msizi K uthi ngawuzi umoya Mega Msizi K awakhiwe Mzo 7 ngawuza umoya wami. Abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K. Ukhangelini na ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Awards?
Yebo futhi ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uyadeserve iaward. Abadala bathi okuhle kuyabukwa. Lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi isikhathi sesidlule ngibangoyi bafo ngiba ingxoxo yethu.
Abafisa ukungivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Award kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423-3246. Thumela u8 hash 430-3246. Thumela u10 hash 439-3246. Njalo thumela u11 hash 441-3246. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona ku Facebook ngebizo elithi Msizi K, ngikhona njalo ku Twitter la ku Instagram ngebizo elithi Msizi K. Ngiyabonga.
Sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi silokandaba sihole ebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe, mthwakazi omuhle zim Mpapo Muhle. So shangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Kulabanye abantu abethuswa yiwana kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Chinimbi Kadungure obephila impilo ephezulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olubhalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.